Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 14 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MuHarare nemuBulawayo moita mirizhonga inotyisa vanhu vachiratidzira. Vana chiremba vanoti vanhu vakawanda vakuvara mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vasvika muRussia murwendo rwenyika shanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakazvimiririra reCitizens Cabinet rinoti rinokachamadzwa zvikuru nekubuda munyika kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa panguva iyo zvinhu zvakaita manyama mire nerongo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vasvika muRussia nhasi murwendo rwavo rwekushanyira nyika shanu dzekumabuda zuva kweEurope. Vari kutarisirwawo kushanyira nyika dzakaita seBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan uye kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vatambirwawo nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vanoona nezvedunhu reAfrica neMiddle East vaBogdanov Mikhail Lidonovich. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika iyi Vladimir Putin. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo Zimbabwe iri kuedza kuumbiridza upfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika. Asi vachitaura pamusangano vaita nevatori venhau vaAshley Pfunye, imwe nhengo yeCitizens Cabinet, vati kufuratira matambudziko ari munyika kwaitwa nemutungamiri wenyika vachienda kuRussia nedzimwe nyika hakuna kunaka.
Kufamba kwemutungamiri wenyika panguva yekuti nyika iri kuchema, vanhu vari kuchemera masolutions, tinoita senge mutungamiri wenyika ari clueless. Kana ari clueless semutungamiri wenyika, tinomudana isu semacitizens tichiti aiwaka, uya katigare pasi titaurirane masolutions, nekuti isusu tinawo masolutions evanhu, vanhu vese vanawo masolutions. So ngaauye anzwe zvichemo zvevana vake, anzwe kuti vanhu vari kutichi, then ipapo ndo pachawana masolutions okugadzisa nyika yake. So tiri kuti even ukatarisa the budget iripo, kuti kana iyi achiramba chifamba famba zvinoreva kuti mari iyoyo iri kutobva kubudget yenyika, mari iri kushanda imari yenyika. So zviri very important kuti iye adzoke akansile matrip ake.
Vanotungamirira vechidiki muCitizens Cabinet vaShepherd Gondo vakurudzirawo mutungamiri wenyika kuti agadzirise zvichemo zvevanhu zvinhu zvisati zvanyanyoipisisa, vachiti veruzhinji kunyanya vechidiki vaneta nekutambura.
Tingasi dambudziko iko zvino rasvika paboiling point, ekuti ukatarisa vechidiki vashungurudzika kwenguva yakakura, hakuna mabasa eti taitarisira kuti pakaitwa maelections akabva kuitwa zvinhu zvichachinja. Asi tiri kuona kuti neatingati maausterity ari kuitwa ari kutowedzera kuti zvinhu zvinge zvichioma. Saka ndosaka muri kuona vechidiki vane hasha, ende pazasvika apa hasha dzacho hadzisati dzatinyatsokuonekwa. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti pachine karunyararo karipo, ende isusu semacitizens zvakare tiri kudaidzira kuti pakaine runyararo, mutungamiri wenyika ngaazvininipise akole yatiri kutaura national dialogue yekuti tione kuti nyika yofamba sei.
Vanokokera misangano ye Citizens Cabinet va BRICS bomba vatiwo vanhu vanofanirwa kubatsana mukusunda hurumende kuti inzwe zvichemo zvavo. Va bomba vati vakamirira veruzhinji vachatanga kuungana chishanu chega chega kuratidzira kunyunyuta kwavo kuhurumende, uye vakati vari kutsigirwa shutdown yadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions.
Atiri kuti maCitizens Vigil nguva dzichange dzichitaurwa kubati kuungana kwevanhu kwavanenge vachiungana vachitaura kubatikana kwavakaita nezvinhu vachiisawo madimands avo kuhurumende, ende chatiri kudeedzera isusu kubatana kweavo vese chavari kuronga pane mamiriro akaita nyika. Vari kuedza kuronga zvine runyararo kuti vanhu vange vachiratidzira kuti hurumende inge ichinzwa. Tiri kudaidzira kubatana kwevanhu vese vane urongwa hwakadaro kuitira kuti voice revanhu ringe richibuda rakanyatsa kukura riine mutsindo.
Citizens Cabinet yatiwo inoda kuti vashandi vehurumende vabhadharwe mari inovakwanira uye kugadzirisa dambudziko remafuta ekufambisa edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyoyi, tabatawo nhengo yeZANU-PF vaimbova mumiririri weCholocho North muparamende vaBelief Gaule kuti tinzwewo divi ravo.
Kurwendo ravo vamutungamiri wenyika rwakakosha, ende irwendo rwokuti kana tichitarisa tongotarisa kuti macivil servants iye zvinange chichema chema nenyaya dzemari ichida kuona unokubhadhara nemaus dollar izvozvo. Hurumende iri kutarisira kuti igadziririse nyaya dzezvichemo zvevashandi vehurumende nokukurumidza. Sezvi ndingaite basa rake, hakuna zvakaipa nokudaro.
Hazvisi here zvekuti baba vasiya musha uchibvira vachimhanya kunoshavira mhuri kunze uko?
Ipapo unongoziva vanhu izvo zvinobuda mashoko evanhu veMDC vanhu veopposition, sorry kuti ndidaure izvozvo. Vanhu vanotarisa kuti kana vachiti baba anosiya musha uchiti ndivo kuitira purezidendi maprograms ka kati purezidendi kana ange ananga kuita maprograms apurezidendi anoti planned overnight kuti vanoti nhasi ndoichimira mangwana zvinenge zvarongwa. Iwo veopposition kana vaoronga zvavo nemademonstrations hazvinei napurezidendi izvozvo. Hazvidi kuti purezidendi ombovapo kana vanhu vechitisa mataya murodi ai vachitisa propati nezvinhu zvakadaro. Varipo vari kuita basa racho, vari kutani vakatarisa izvozvo. Mapurezidendi ngaaendere mberi nokuita basa rakakosha rekuti tigadzirise nyika, nyika iende mberi.
Mari dzinoshandiswa munzendo idzi dzakati wandei, hakuna here dzimwe nzira dzingaitwe kuti vafambe nzendo idzi asi nemitengo yakati dzikei pane yavari kushandisa iko zvino?
Purezidendi ka security yake nezvinhu zvakadaro zvinoda kuti vanhu vatarise nyaya dzakadaro. Ndizvo kuti ndoufamba kwapurezidendi kwanoitwa napurezidendi. Kana ichifamba haafambi iya rwendo riyariya rokuti unongofanana nemunhu woga wega anokwira mundege ichipinda kubhizinesi kacho chinda nawe. But security yepurezidendi yakakosha sikere. Kana tichiona zvinhu zvichiitika munyika munomu, zvinhu zveterorizimu nezvinhu zvakadaro zvakawandawanda, tinongotitarisira kuti purezidendi ave safe kwavo kwete kwazi maare aine transport yanoshandisa. Tongoona kuti zvimwe zvacho zvinokonzera kuti tione kuti transport yacho ari safe.
Nhengo yeZANU-PF vaimbove mumiririri weCholocho North muparamende vaBelief Gaule vange vari parunhare kuCholocho kwakare. Mapurisa muBulawayo ashandisa utsi hunokachidza kuti adzinge vanhu vange vachiratidzira muguta iri. Pazosvika nguva dzekuma 1 masikati muguta mange musisina vanhu, zvitoro nemabhanga zvanga zvavharwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nanga kwazvo muguta matanga mine runyararo zvitoro zvikuru zvakawanda zvange zvakavharwa uye panguva dzekuma 9 mangwanani momo yevanhu yaungana pa City Hall vakazotenderera mumigwagwa yeguta vachiimba nekuisa matombo nezvimwe zvose zvavange vachikwanisa kuwana kudzivirira kufamba kwemotokari muguta kuratidzira uku kwaitikawo munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakadai sesizinda chavalala neentumbane uko vamwe vevange vachiratidzira ava vapaza chimwe chitoro chechopis vachitora zvinhu kuvhurwa kwekotoro yekutanga kwedare rehigh court uko kwaitwa nemutevedzeri wachief justice justice elizabeth kwaunza kwambomiswa kukazoenderera mberi mushure mekanguva apo vanhu ava vasvika vakaratidzira panze pedare iri mukuru weboka revechidiki mubato reMDC mudunhu revulawayo vamalandi mwove avo vange varivo pakati pevange vachiratidzira vati iyi nzira yeveruzhinji yekuratidza hurumende kuti vanoita nematambudziko avari kusangana nawo zuva nezuva vachitiwo kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari kwawedzera kutambura uku gweta vakolwani ngwenya avo vange vari pachiituko chekuvhurwa kwehigh court ndemumwe wevaona zvaitika uye vaudza studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevanhu uku kunoenderana nekodzero dzavo pasi pebumbiro remutemo wenyika
vanhu vaidemonstrata ikodzero ravo kariri provided pa constitution kuti vademonstrate and mademonstration ayayo echitanga they were very peaceful chero mapurisa ka echiinterfere nedemonstration iyo I think vakadila nedemonstration iyo nenzira iri peaceful because vakafara matekas kuti vadispense vanhu
mumwe mugari wemuvulawayo vamoses kumbweya vati kuratidzira kwevanhu kwaitika uku hakushamisi nekuti veruzhinji munyika vaive kunhonga svosve nemuromo
tiri kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu kuti purezidhendi wenyika anongomuka oti fuel yakwira ne200% ameno kuti anenge akambofungo here kuti marepercussions azvo akamira sei and hapana zvimwe zvatingaite kunze kwekudemonstrata
mumwe mufundisi vasikalo cele vaudza studio 7 kuti mamirira aita zvinhu munyika ave kuda kuti vanhu vose kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika vaite maonera pamwe
tiri kutya kusangana kuti tigare pasi tichitaurirana that's why tichitambudzika then mozoti yei chichinamatai kuti mudini namatai kuti mwaradini marakupa vatotipa zvinodiwa zvacho ngatigare pasi tichitaurirana saka mapoliticians come together church leaders join them business community uyai tigare pasi tikurukure titsvage kuti tingagadzira sei nyaya dziri kunetsa nyika yezimbabwe that's all
nhasi range riri zuva rekutanga rakadedzerwa nevemamwe masangano akazvimirira ega kusanganisira vezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu kuti vanhu vagare kumba ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai shava
Zvino muHarare zvange zvakaita manyamamire nerongo vanhu vachiratidzira mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti mutengo wemafuta wainge wawedzerwa nezvikamu zvinodarika zana nemakumi mashanu nemusi wemugovera. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Munzvimbo zhinji dzemuHarare zvikuru kunogara vazhinji kwakaita sekuchitungwiza neEpworth kwange kuine mhirizhonga inotyisa zvinhu zvichipwanywa nevanhu vange vachinyunyuta zvikuru nekukwira kwemutengo wemafuta nezvimwe vanhu vange vachiita wakitsina gonzo nemapurisa nemauto ayo anga achiridza pfuti uye kukanda hutsi hunokatyidza vanhu ava vachidzorirawo nematombo kumabvuku chitoro chechopis chapwanywa nekubiwa zvinhu zambuko reunyani bridge kuchitungwiza range rakavharwa nevechidiki vachiratidzira chicken inn yepamakoni shopping center neok supermarket zvinonzi zvapwanywawo icho chikopokopo chemauto changa chichitenderera nemuchadenga nhasi apo vamwe vanhu vafumobata jongwe muromo vachibva vavhara migwagwa nematombo uye kupisa matai edzimotokari nezvimwe kudzivirira vemakombi nemabhazi kuendesa vanhu kumabasa vamwe vataura nestudio 7 vati havasi kufara nezviri kuitika munyika studio 7 yaitawo hurukuro nemumwe mugari wekumabvuku vabiula chawatama
isusaneta nekura nemunhasi ne price kupinda mutown it's $5 Saka kana njine nende otana hapana chandru kuzoka nacho. Saka isa chato odi. Hizi ya chato mudi patikara. Angato. Ati chato mudi hizi.
The biggest failure. Unangavu.
Studio 7 ya kwa nisao kubata mwe mgari weku epoeth vata piwa sinokwe nyana.
Zinuzuru wadza. Kwenyika muru waza zingaiti. Luda kukuti mabasa hati siku mawana. So far, kuma 25 years, 26 years, hapananga na kambu sensa pakamba. Uye tizi hili. Chika avuja yecho chukuto dura kuwana. Sugunzi tizi lacho kwa nikanema yusa. Hapa yusa lacho atina.
Kunyango hazo urumende ilgunonge zera munwe kumasangano akazvimirira ega kusanganisira EOZCTU, Tajamuka, Occupy Africa Unity Square, hashtag this flag, General Consensus, Citizen Manifesto ne Consent Agenda. Pa White House, kumusha wekuwadzana kunonzi kwa pisi kwa bazi. Mumashoko kufatoriwe na unezuro, munyori mkuru mbazi rezo kuburizwa kumashoko Vanik Mangwana, wakati kuratidzira kunobvumidzwa mbumbirere mitemo, asi vakashora masangano aya ne kwa vanoti kumanikidza vanhu kuratidzira uye vachitiwo masangano aya ari kushanda nehurumende dzekunze mukukurudzira kuratidzira nekuda kupidigura hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati magweta aro ari kubatsira vanhu gumi nevaviri vasungwa nemapurisa kuGoromonzi North. Sangano iri rinotiwo kune vamwe vanhu vari muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa. Mamwe mashoko anotiwo vanhu vaviri vanogona kunge vafa mushure mekupfurwa. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mapurisa nemauto ari kutarisirwa chero nguva kupa mashoko kuvatori venhau nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kuratidzira kukaramba kuchenderera mberi, mauto anogona kupedzisira anzi ndiwo ochengetedza runyararo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Iko zvino tochienda kumutori wedwenhau Thomas Chiripasi, tinzwe kuti zvino zvakamira sei muHarare pari zvino. Thomas, uri kutinzwa zvakanaka here?
Ndiri kunzwa zvakanaka Evans. Chandingada kuudza vateereri ndechekuti masoja pamwe nemapurisa vachiri kutenderera kutaura kwandiri kuita izvezvi. Ndakamira parutivi pemotokari yemasoja ayo ane zvombo ari kufamba achimanikidza vanhu kuti vange vachidzokera mudzimba. Kutaura kwandiri kuita izvozvi ndiri panosangana mugwagwa wakona Glenara na Chiremba Road akupanga pambenge paiswa matombo nevaratidziri vanga vachibva kuepwe vasvika kupinda mudhorobha. Asi vese vari kupfuura panzvimbo iyi vari kumanikidzwa nemapurisa nemasoja akapakatira zvombo kuti vange vachibvisa matombo iwayo nezvose zvakasvitswa nevanhu vanga vachiratidzira mumigwagwa. Takatarisa zvakare zvaitika kumabhuku muchinguva chapfuura kwanga kuchirwiswa zvakare pakati pemapurisa nevagari vanga vachiratidzira zvakare. Tiri kutambira mashoko Ivan ekuti iko Maskati kune mapurisa aisawo hutsi hunokachidza pachikoro chemabhuku primary apo pari kufungidzirwa pane mwana afa mushure mekunge vanhu vachinge vatadza kuti vatize zvakanaka zvazoita kuti mwana uyu asimbirirwe. Asi hatisati takwanisa kuwana mashoko kubva kumapurisa. Kutaura kwandiri kuita kudai muna Mutare Road tiri kutambirawo zvakare mashoko ekuti paruwa panechitoro chechopis pari kubvira uye pasakunda mumugwagwa unoenda kwamutare zvakare patizere paJama Falls pari kubvira zvakare matombo akazara mumigwagwa masoja ari kufamba achibvisa matombo iwaya achibatsirana pamwe chete nemapurisa.
Thomas, tiri kunzwawo kuti vatori venhau vanga vachishungurudzwawo mumhirizhonga yanga ichiitika iyoyi.
Hongu vatori venhau vazhinji vanga vachishungurudzwa mugore wese wezuva vakawanda vachitorerwa zvinhu zvose zvavanga vachishandisa zvakafanana nemafoni makamera avo avanoshandisa kutora mufananidzo vachidzimiswa zvose zvavanga vachinge vachitora muswere wese wezuva. Kutaura kudai kwandiri kuita inhu wenyu Thomas Kirpas ndiri kubva kupiwa zvananga ndichishandisa zvanga zvatorwa nemapurisa kusanganisira motokari asi kutaura kwandiri kuita iko zvine zvindingati pari zvino ndakwanisa kunge ndichitsukunyuka pandanga ndatorwa nemapurisa asi kutaura kwandiri kuita kudai masoja achiri kutenderera pamwe chete nemapurisa vachiona kuti zvinhu zvakamira sei vakachengetedza runyararo sei vachidzosera vanhu mudzimba zvokuti tikutarisirawo kuti mangwana zvinogona kuramba zvichienderera mberi sezvo vatanga tichitaura navo vanga vachiti havasi kuzomira kuratidzira kudzamara mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vasiya chigaro uye vagadzirisa nyaya yekukwira kwaita mafuta pamwe nekuoma kwaita upenyu munyika
pane here vamwe vapfurwawo vawaonawo mawanga uchifambawo
pananga ndichifamba hongu handina kusangana nevanhu vapfurwa asi mashoko atatambira anotiwo kuchitungwiza kune vapfurwa nemapurisa zvazoita kuti varatidziri vaende pakamba yemapurisa pamakoni apo pavanoratidzira panonzi papiswa motokari asi hatina kunge tichikwanisa hedu kusvika ipapo tamboedza kutaura nemapurisa anga ari ipapo asi vanga vasati vanyatsotipa zvizere panyaya iyoyo
tinotenda Thomas uyo ndi Thomas Chiripasi mutori wedu wenhau anga achitiudza mamiriro akaita zvinhu pari zvino ari parunare ari kuHarare Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADHR rashora zvikuru hurumende mukushandisa mabara mukuedza kumisa vanhu vari kuratidzira mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vesangano ravo vari kurapa vanhu vazhinji vakuvadzwa mukuratidzira uku kusanganisa vamwe gumi nevatatu vavati vakuvadzwa zvakaipisisa tanonoka wande westudio 7 abata Dr. Nyamande kuti tinzwe pamire sangano ravo
tiri kushushikana zvikuru nekupfurwa kwaitwa vanhu nhasi muZimbabwe taona kuti vanhu vakawanda vapfurwa muguta reHarare vamwe vapfurwa mudumbu vamwe vapfurwa makumbo vamwe vapfurwa pakasiyana siyana hatizivi pari zvino hatina umbo wekuti avapfuura ndiani asi tinofungidzira kuti vanogona kunge vapfurwa nemastate security agents vanga vari kutraya kuita contain mademonstrators sezvada tinogara tichishoropodza zvikuru kushandiswa kweyatinoti live ammunition kana kushandiswa kwemabara kukondena mademonstration nekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata zviri pamutemo
munoziva here kuti vakuvadzwa vangani kana kuti vafa vangani
hatisati tave nenhamba yekuti vafa vangani asi vakuvara vauya kutana chiremba vari munetwork yedu yemadoctors for human rights vai masikati 1 o'clock dzekuZimbabwe tanga tine 13 mapatients vakuvara zvakanyanyisisa vakuvara vakawanda kupfuura 13 asi 13 ava ndo vakuvara zvakanyanyisisa zvekuti vamwe vacho pari sematauriro atichiita vamwe vari kuenda vatori mutheatre vari kuoparetwa vamwe vari munzira kuenda kuzvipatara vamwe vavabatsirwa vakadzokera kudzimba
sangano renyu rana chiremba chii chariri kuita pari zvino
tinana chiremba mudunhu roga roga reZimbabwe saka vana chiremba vedu pari zvino vari patinoti stand by tatenderedza manhamba yedu hotline number yedu yatatenderedza kuti kana paine vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga iri kuitika muHarare nemuZimbabwe nengana Bulawayo ngavabate vanhu vezvada so that vange vachiwana yatinoti medical help kana kuti rubatsiro kuti vange vachikwanisa kurapwa tinovabatsira nemabills tinovabatsira nekuti vasarasikirwe neupenyu tinovabatsira kunge kuti vange vachikasika kurapwa vanoda kubatsirwa zvinoenderana nezveutano vanobata hotline number yedu inoti 0777 604 610 vanotaura nemumiriri wedu ndiye anenge ringe achiasesa kuti chiremba ari pedyo navo ndiani
Avo vange vari mtauriri we Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare na Tanuno Kawande we Studio 7. Mukuru wevatongi vedzimosva munyika, Chief Justice Luke Malaba, nasi vaparura kushanda kwematare zviri pamutemo gore rino. Vachiti vanhu vanokwidza nyaya dzavo kumatare neveruzhinji, vanofanirwa kuremekedza mitongo yematare zvisinei nekuti inovafadza here kana kuti kwete. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Achiparura kushanda kwematare pamuzinda weConstitutional Court nhasi, Justice Malaba vati matare anopa mitongo yavo mushure mekupa mativi ese mukana uye anoita izvi achitevedza mutemo. Vati nekudaro, zvakakosha kuti mitongo yematare iremekedzwe vachiti kana vanenge vasingafare nemitongo iyi vanokwidza nyaya dzavo kumatare epamusoro. Vati matare epamusoro anotambira kana kisa mitongo yematare epasi parutivi kana achinge aona zvakakodzera. Justice Malaba vati kunyomba vatongi vematare. Justice Malaba vati kunyomba vatongi vematare handiko kunoshandura mitongo yavanenge vapa.
The rule of law demands in the circumstances that the decision of the court be respected. A party does not have to agree with the
mutemo unoshedzera kuti mitongo yematare iremekedzwe kunyange usingawirirane nayo. Hapana anofanira kunyomba vatongi. Ndosaka ndikukurudzira vanokwidza nyaya kumatare nevanhu vese kuti varemekedze matare nemitongo yavo.
Asi vati vanhu vakasununguka kuongorora mitongo inopiwa nematare uye izvi zvinosimbisa mabasa emutemo munyika. Vati izvi zvinokwanisa kuitwa pasina kunyomba vatongi. Justice Malaba vati zvinofadza kuti mapazi ese ehurumende ari kurwisa nyaya dzeuori muhurumende uye vakurudzira mutitusi mukuru wenyika kuti aone kuti nyaya dzese dzeuori dzaunzwa kumatare nechimbi chimbi. Vati sezvo vakavhura matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo gore rapfuura, gore rino vachavhura matare akadai kumasvingo muTare neGweru. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana naJustice Malaba kuti matare anofanira kuremekedzwa.
Kuremekedzwa kunopiwa kumatare ndokunoita kuti zvavanenge vatonga zvive zvine chiremerera. Hatifani kushora matare yedu nyambo tisingatenderani navo.
VaHogwe vatiwo vanotarisira kuona matare achitonga nyaya dzeuori sezvo pave nematare akamirira kunzwa nyaya idzi chete.
Ndokungama wamukuru wematare achitaura kuti veNational Prosecuting Authority vakurumidze kuti nyaya dzecorruption dziunze kumatare kuti dzikurumidze kuitwa kuti ruzhinji rwevanhu huone kuti pane chiri kuitwa nenyaya dzecorruption.
Rimwe gweta rapindawo pachitiko chanhasi, Advocate Eric Matinenga vati vafara chose kuti Justice Malaba vabuda pachena kuti vanoda kuti matare agadzirise nyaya dzeuori munyika.
Auori chinhu chatikanganisa munyika and ndofunga zvinokodzera kuti pese paungana vanhu nyaya yeuori gaita uri gaifumurwe.
Vatiwo vanotsigira mashoko aJustice Malaba ekuti vanhu havafaniri kunyomba vatongi kana vachinge vapa mitongo isingavafadze.
It's not whatever criticism unoitaka, it must be temperate. Uchinyatsoona kuti apo dei vanga vakadai zvingere zvakadai asi haikona kunyomba.
Vatiwo vanhu vanopikisa vatongi vanofanira kuburitsa uchapupu hwekuti mutongi atadza basa kwete kunyomba pasina humbowo. Justice Malaba vati zvakakosha kuti matare apiwe mari yakakwana vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti akwanise kuita basa rao nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nekuratidzira kuri kuita vanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Muharare nemubulawayo moita mirishonga inotyisa vanhu vachiratidzira. Vana chiremba vanoti vanhu vakawanda vakuvara mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muRussia murwendo rwavo rwenyika shanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana nokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.